manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabu 25, 2017.
Tinotenda makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica muchirechedza zuva reAfrica Day.
Mudzimai wemutungamiri weMDC, amai Elizabeth Tsvangirai, vanopa chikafu kuvakwegura vanogara pabumhudzo Old People's Home kuSt Mary's muchitungwiza.
Makakatanwa otsemura bato refree Zimbabwe Congress zvichitevera kudzingwa kunonzi kwaitwa mutungamiri webato iri vaJoseph Busha vachipomerwa mhosva yekudyidzana navamugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day, vanhu vachiita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Bato reMDC inotungamirwa navamugeni Tsvangirai rinoti zuva reAfrica Day izuva rekucherechedza magamba akarwira kusunungura dunhu reAfrica, iro rakatarisana neudzvanyiriri munguva iyo vanhu vachiti vakazvisunungura. MDC inoti mukurangarira zuva ranhasi pane mufaro pamwe nekusuwa kuri muvanhu vemuAfrica. Bato iri rati Africa ine upfumi hwakawandisa, asi zvinoshamisa ndezvekuti Africa ine vanhu varombo vakawanda zvikuru avanorarama nemari iri pasi pedhora rimwe chete pazuva. Bato iri rapedzisira richiti Africa inofanira kubatsira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena gore rinouya.
Mukupemberera zuva reAfrica Day, mudzimai wemutungamiri weMDC, amai Elizabeth Tsvangirai, nhasi vashanyira musha webumhudzo Old People's Home kuSt Mary's kuchitungwiza, uko kwavanopa zvekudya, zvekupfeka pamwe nemachira kuvakweguri vanogara pamusha uyu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitenda mai Tsvangirai nerubatsiro rwavapiwa, Gogo Betty Samombe, mumwe wevagari vanogara pabumhudzo, vati vane tarisiro kuti nhamo yavo yezvekudya yambotapudzika.
Ndinotenda maita enyu mai, mationawo nhamo yetiina ipano. Mwana wedu uyu ari munhamo nesu. Kana tisina chekudya, tinoenda kuti wabata marokwe. Kuti maitozhei, mwana haarari uyu usiku. Nekuti tinenge tisina chekudini. Nhamo yetiinayo pano ndeyehuni mwanangu, huni. Tinovapopotera mai kuti tiya isati yauya. Vanenge vasina chekuita nesu. Hatina magesi, hatina kwetinowana huni. Saka tinotovapopotera kuti mai toita sei, tojei. Votoona watouya pamwe vanenge vachitoda kuchema nekuti tojei, nekuti ndivo mai vedu vanotichengeta.
Amai Tsvangirai, avo vakakurira kumusha weSt Mary's, vatiwo nekuda kwekuondomuka kuri kuita upfumi hwenyika, vanhu vazhinji vari kutambura. Amai Tsvangirai vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vanhu vasaise zvematongerwo enyika mukati menyaya dzekubatsira vanoshaya.
Tine machallenges atiri kusangana nawo munyika medu, especially mafinancial challenges. Chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete, tamboregedza kupoliticize zvinhu zvese zvatinoita. Titarise munharaunda matigere kuti makambomira sei. Chii chaungagone kuita to make a difference maunenge uri? Chii chaungakwanise kuita saningi zvake kuti ubatsire? Saka ndoo chimwe chinchete zvinhu chandino kumbirisa kuti dai vanhu vemuZimbabwe tauya pamwe chete tabatsira vanhu vakaita sevari panapa vasisakwanise kuzvibatsira.
Amai Tsvangirai vakurudzira kuti vanhu varangarire kwavakakurira vakati machechi ane mukurumbira abatsirewo veruzhinji vari kutambura.
Machechi zvane influence yakawanda. Izvino tine machechi zvakawanda. Vana Prophet Magaya vakakurira kuno. Vana Prophet Makandiwa vakakurira muno. Vakawanda, my very influential people vakakurira muno. Imagine kuti zvakafana kana Prophet Magaya kana kuti Prophet Makandiwa vakasumuka muchechi vakati mwedzi unoyo tirikuda kubatsira. Munhu ngaauye kana ne one pamper kana nenapukweni kana chii, ndo zvatiri kungoda kuunganidza mwedzi unoyo. Tirikuda kunobatsira kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Fungai kuti tinounganidza zvinhu zvakawanda sei, tongobatsira. Ndo zvishoma zvandanga ndichingoda kuti
vanotungamirira bumudzo Old People's Home Major Cynthia Nyaruberu vati vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana nekuda kwemamiriro ehupfumi. Amai Nyaruberu vati pamusoro pedambudziko rezvekudya, bumudzo iyi yakavakwa gore ra1974 yasakara zvikuru zvekuti vanotoda kubatsirwa kunatsurudza nzvimbo iyi.
Musha uno wakavakwa 1974, saka mukazotarisa 1974 zvizhinji zvaparara, zvizhinji zvacho hakasisina. Uye dzimwe nguva maimbouya vanasekuna nambuyava vakawanda chaizvo, nhasi mauya vari vashoma. Nechikonzero chokuomerwa kwazvo kuti kana tikavaunganidza vakawanda tinoshaya futi chokuvapa. Saka zvokuti vadye tiri kuomerwa kwazvo. Zvakare mukazovatarisa vazhinji, musha uno webumhudzo wakagadzirwa uri waizoitwa sereferal. Vanenge vari kune mama homes vanenge vakwegura zvakanyanya nevanenge varwara vaizouya kuno nekuda kwechipatara. Saka izvozvo tine vakawanda vasingagoni kuzvibatsira vanoda kubatsirwa. Muri kuvaona vakagara chaizvo kudai, asi pavari apa vanogona kuzviitira itwalf, vamwe vese ndevekubatsira. Saka kureva kuti kana zvakadaro zvinoreva kuti hatinowa chakana nemanapukini vese tinoita. Saka izvozvo manje zvoratidza kuti tinodawo mishonga. Vese kukwegurata kunoenderana nekurwarawo zvakare, mishonga tinoishaya. Dzimwe nguva kuvaendesa kuchipatara chaiko tinoremerwa.
Musha webumhudzo une vakweguru 31 uye mukurusa ari pane makore 105. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya yeAfrica Day, Praxidis Jeremiah weStudio 7 abatawo umumiriri weAfrican Union muWashington DC, Dr. Arikana Chiombori kwawo kuti tinzwe zvavari kuita.
Africa Day izuva rekuti timbomira sevana veAfrica kuti tinyatsoita titarise kusure kwatakabva, patakange tiri ndekupi, zvatakaita ndezvipi, patiri nhasi ndepapi, mangwana tinoda kuti tinge tiri kupi.
Imi makamirira African Union muno muAmerica, chii chaizvo chaizvo basa renyu ramunofanira kunge muchiita?
Basa rangu nderekuti ndifambe ndichimhanya mhanya kumamisha kwese ndichiudza vanhu vari kuno zvinhu zviri kuitika kuAfrica, nyaya dzakanaka nedzakashata nedziri pakati dziri kuitika kuAfrica. Asi kuti vanhu vazive kuti Africa yavaiziya iya haichisiko, bcause vazhinji vanofunga kuti Africa is a dark continent. Africa munhu wese ari kufa nenzara, Africa vanhu vese vanongorwara. Basa rangu nderekuti ndiudze vanhu kuti Africa inyika iya ine upenyu, ine upfumi hwakawandisisa kudarika dzimwe nyika dzese. Upfumi hwedu tinahwo hwemuvhu, upfumi hwedu tinahwo hwehunhu hwedu neculture yedu. We are very rich people. Tiri a very proud culture. Tiri a very beautiful rich continent that everyone must be proud of.
Totarisane zviri kuitika muZimbabwe, tiri kuona vana vezimbabwe vapararira vazara munyika dzakatsaukana. Munomuwana muZimbabwe ni kuAlaska, kuAustralia, New Zealand,
ndakanzwa kana ku Afghanistan. Chii chiri kuitika Zimbabwe?
Haisi Zimbabwe yega maamisaga ndi kuzei. Vari kwese maZimbabwe, maNigerian, all over, even maAmericans kana maother countries. Migration is nothing new. It's happening everywhere. Saka ngatirege kuita mistake yekuti tikungoti ndisi tega. Ah, tiri vanhu. Kunyange iko kumusha vanhu vanomigrate kubva kumareserva vachienda kukataoni kanenge kari padhuze. After a while vachazvida vakuda kuenda kuHarare. Migration achisi chinhu chitsva, chagara chichiitika. Yes, achisi kuti chinhu chakanaka aiwa. Asi vanhu always look for greener pastures. Zimbabweans are no different.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica, Dr. Arikana Chombo Rukawo, vachitaura naPraxis Jeremiah Studio 7, vari muWashington, D.C.
Bato rinopikisa reFreedom Congress rinoti radzinga mubato iri mutungamiri waro vaJoseph Busha richivapomera mhosva yekudyidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu naThomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo mubato rinopikisa reFreedom Congress mushure mekunge dzimwe nhengo dzekomiti yepamusoro yebato iri yeNational Executive dzabuditsa gwaro rine mashoko ekuti mutungamiri webato iri vaJoseph Busha vabviswa pachinzvimbo chavo vachipomerwa mhosva yekudyidzana navaMugabe. Mashoko aburitswa nenhengo idzi anoti vaBusha vari kushanda zvakakomba nezanu PF kuitira kuti pasaumbwe mubatanidzwa wemapato anopikisa. Pachazosarudzwa mutungamiri mumwe chete achakwikwidzana navaMugabe musarudzo dzegore rinouya. Zvichitevera kudzingwa kunonzi kwaitwa vaBusha, dzimwe nhengo dzekomiti yepamusoro yeFreedom Congress dzabva dzadoma utungamiri hutsva hwebato huchange huina vaPeter Svinurai, avo vaibva vamunyori mukuru mubato iri, semutungamiri mutsva webato iri. Gwaro raburitswa iri riri kupomera vaBusha mhosva yekutonga zvine udzvanyiriri mukati uye zvechizivano mukupiwa kwevanhu mabasa mubato. Zvichitevera mashoko aburitswa nevari kunzi ndivo vave kufanobata chigaro chemunyori mukuru mubato iri vatendai Musora, vaBusha vanoti havasi kutambira kudzingwa kwavaitwa vachiti ndivo vacharamba vari mutungamiriri weFreedom Congress.
Ndisingazive kuti musangano wakashevedzwa nani uyezve vanga varipo vane zvigaro zvipi uyezve vanga varipo vavenga vari mubato kwenguva yakareba sei. Hatifunge kuti zvakadaro tinozviita serious nokuti sezvamunoona munyika vanhu vakufunga kuti politics ndiyo mukano wana mari. Saka zvakadaro tinongozvidismisa tichitovana vanenge vashaya zvokuita.
VaMusora vati vaBusha vakaburitsa mari inoita chiru chemadhora yakanga yakanangana nemhemberero dzebhavhadhe ravaMugabe, asi vaBusha vati ichi hachizi chokwadi.
Aiwa, kushanda naMugabe kupi kwavanoti vanoshanda naMugabe? Isu tiri kushandira Zimbabwe, hatisi kushandira nemunhu. Zvinoitika ndozvokuti vazhinji semataro andaita vari kutora politics semukano wokuwana mari. Hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita. Mukuona isu tine madevelopmental programs atiri kuita zvinoreva kuti tine gwara nezvatoda kuita munyika. Kuti vazoti tiri kushanda naPresident Mugabe vanofanira kunge vachitipa evidence kuti ndezvipi zvataita kuti zvinoratidza kuti tushanda pamwe chete.
VaMusora vatiwo vaBusha vari kupawo boka revechidiki retajamuka mari yekuti varwisane nehurumende, izvo zvarambwa navaBusha pamwe nemutauriri wetajamuka vaPromise Mukwananzi. VaMukwananzi vaudza Studio 7 kuti mashoko ari kutaurwa nevamwe vari muFreedom Congress aya ndeyekuedza kusvibisa zita ravo.
Izvo hazvisi zvechokwadi. Tajamuka haiiti zvemhirizhonga, tinoita kuratidzira kwedu murunyararo. Uyezve hatipiwi mari nemunhu, hapana munhu anotipa mari. VaBusha havasati vambotipa mari yetajamuka, kana yangu kana yani, handizivi. Handiranga riri musi wandakanzi naVaBusha mari iwo vaBusha wacho ndakavaona kana kahwani muupenyu hwangu, semunhu aita anotungamirawo musangano opposition party muZimbabwe. Vanhu zvekuzotipa mari, aiwa, havanombotipa mari.
Zvichitevera kudzinga kwavanoti vaita vaBusha, vaMusora vanoti ivo seFreedom Congress yave kutungamirwa navaSvinurai vatove neurongo hwekuita Congress yebato ravo, uye vacharamba vachidyidzana nemamwe mapato ari kushanda kuti paumbwe mubatanidzwa wemapato anopikisa. Pamwe nemubatanidzwa wemapato anopikisa ari kurwira kuti mitemo inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yevandudzwe, ayo ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reforms Agenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Nasi sezvatambotaura, Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekupemberera kusununguka kwenyika dzemuAfrica kubva pajoki reuranda hwehudzvanyiriri kana kuti Africa Day. Kubva muna 1958 kusvika muna 1963, nyika makumi matatu nembiri dzainge dzawana kuzvitonga kuzere, uye dzakabva dzaronga kuumba sangano rinonzi Organization of African Unity kuAddis Ababa, Ethiopia, muna chivabvu 1963. Mubatanidzwa uyu wainge wakanangana nekudyidzana munyaya dzezvematongerwo enyika. Sangano reOAU rave kunzi African Union, uye kunze kwezvematongerwo enyika, gungano iri rave kutarisawo nyaya dzezvekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Vachitaura nenhepfenyuro yeZBC, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati nyika dzemuAfrica dzave pedyo nekuzadzikisa zvido zvavanasoro jena vakaumba mubatanidzwa uyu. Mumashoko avo kuvatori venhau, mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vati Africa yafamba rwendo rurefu mukuzadzikisa zvido zvevakavamba OAU, asi vanhu vakawanda muAfrica vachiri kunonga svosve nemuromo nenyaya yekuti vatungamiri ndivo chete vari kudya norivha vanhu vose vachinetseka. Mukuzeya nezvezuva iri, tabata mutauriri wemDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuti vireZANUPF vagadzira chirumanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumanzu.
MaZimbabweans vanofanira kuzviziva kuti zuva ranhasi rakakoshesesa. Ndozuva rakatanga maliberation movement akaita usana ZANUPF vakazoteverawo vamwe kuti aiwazve ganda dema vanhu vatema. Iye zvino vunhapwa ngahuchipera, hatisati tiri maBritish, maAmericans, maRussians, asi tiri vanhu vatema. Ngatichiona inoupenyu hwedu kuti hwakamira sei.
Vagotopinda itinzwa.
Zuva reAfrica Day Blessing tinorikoshesa zvikuru, rinotifadza, tonyunyuta panguva imwe cheteyo. Tinofara nekuti makore makumi mashanu nemana apfuura muguta guru reAddis Ababa muEthiopia, mafounding fathers veAfrica vana Embarahel Salasia nevamwe vakadaro, vana Kenneth Kaunda, Julius Nyerere nevamwe vakadaro, Jomo Kenyatta vakaungana muguta guru reAddis Ababa ndokufoma yainziyo Organization of African Unity yataka kuti mazaneyo AU. Saka chinangwa chavo chachiri chokuti ivo Africa yose kubva kuCape kusvika kuCairo ibve muuranda hwecolonialism, ibve muuranda hwokudzvanyirira, kudzvanyirirwa vanhu nevarungu nokudzvanyirirwa vanhu pachedu. Muchirungu vakangoiti iyo exploitation of men by men. Ndo atikangotangariwa mafounding principles nemafounding values Africa Day. Asi muno muZimbabwe tinonyunyuta nenyaya yekuti tiri kutambura tiri muhutapwa hweZANUPF.
Vachirumanzi manzwa zvataurwa navagutu kuti pane kufara nekugunununa.
Aiwazve ZANUPF iri kufamba mugwara iroro rakaparurwa nana Dr. Kwame Nkrumah yokuti Africa inofanira kuva free. Mukanyatsa kutarisa zviri kuita hurumende yava Mugabe, hurumende yeZANUPF, ndozvokuti muno mutema, muno muZimbabwe udzanyiri hwapera, maresources atinawo egoridhe, eplatinum, ezvicherwa zvipi zvatingafunga zvatinazvo nezvimwe zvatisati taziva zvava mumaoko menyu. Ndopanouya nyaya yezimu aseti.
Vagutu, asi tingatira hapana chekupemberera pa tichitarisa kuti mapato akaita seZANUPF akarwira rusununguko rwenyika.
Tinovatenda madzikoma iwaona zvanzidzodzo dzakarwira rusununguko rwedu, hatimbofita kavakanganwa kusvika rini narini. Saka isu tozosuwa nukukasika zwe tichiti lajini jivabo kana tuvosa zwabaka taka tika waka pira mahara nukutu zwabai fira zwabai tarisira utujingawe zinuitika mnika medu muno yechipikiri wa Zimbabwe handi zoba jiriku itika jiriku tongwa ni uru mende ino janyiriri
vachiru manzu titasa hizo nyikadze mu Afrika ni sangano re African Union mungati pane kubata na erika mwani pane shakawanda sulakuitu
kubata na kuripo asize kuno goals kuno zogo na kusawapo ninyaya ya zukuti leadership ya amwe ma African countries vachiri kutengesa. This is why you find that pachirunguka muno akabva muZimbabwe akaenda kune imwe nyika unotosvikonzi hei uyu mukwerekwere tombotise zvakati akaenda kuSouth Africa. Zvoreva kuti iva vanotaura mashoko iya havasati vaziva udzamu kana kuti zvinoreva Africa Day kana zvinoreva ganda dema.
Vagutu zvii zvinoda kuti zviitwe neAfrican Union kuti izadzikise zvido zvevaye vanasoro jena varere muhapwa dzemakomo.
Kuzvitonga kuzere kunoreva kuti kana une zvaunoda kuti uite haurambibvi. Zvinopari zvino tinoona muno muAfrica dzimwe nyika dzava nani dzaenda mberi chaizvo panyaya idzodzo dzokupa vanhu kodzero dzavo dzokuti vave vanogara vakasununguka. Asi tine yatinga kuti muchirungu maoutposts of tyranny asara muno muAfrica akaita somuno muZimbabwe. Kokuti ukada kuti uti hurumende apapa makanganisa ukangodaro chete wamwaiwa neuti unokashidzwa.
Mutauriri weMTCT vaobet kutu manzwa zvakare kubva kune vanoongorora nyadzo zvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANUPF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Kanzure guta reHarare yazivisa kuti iri kupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court svondo rino wekurambidza kanzuru kuvhara mvura yevanhu vanenge vaine zvikwerete senzira yekuvamanikidza kubhadhara zvikwerete zvavo. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru yavo yatosvitsa magwaro ayo ekupikisa mutongo uyu kudare repamusorosoro reSupreme Court. VaChideme vanoti nekuda kwekupikisa kwavaita mutongo uyu kanzuri yavo icharamba ichivharira mvura vane zvikwerete kusvika nyaya yavo yanzwikwa neSupreme Court. Kanzuri yeHarare haisiyo yoga iri kuvhara mvura senzira yekumanikidza vagari kubhadhara zvikwerete zvavo. Kanzuri yeguta reBulawayo inonziwo iri kuvharawo mvura dzevagari vane zvikwerete kunyange hazvo paine mutongo wedare repamusoro uyu uyo unoti makanzuru haafanirwe kuvhara mvura yevagari kana pasina magwaro anobva kumatare edzimosva kana kuti court order. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navaChideme.
Mutongo uyu tirikuupikisa nekuti mutongo uyu hauna kutifadza, hauna kutifadza maringe nekuti zvauri kuda kuunza zvinozoita kuti vanhu vasabhadhare mvura. Takambochallenja umwe mutongo wakambobuda wakadaro tikanouhwina kuSupreme Court. Saka tine tarisiro yekuti tinonohwina futi kuSupreme Court.
Saka mati matanga here urongwa hwekupikisa mutongo uyu?
Takatotanga.
Zvii chaizvo zvamuri kupikisana nazvo tichionawo kuti mutongo uyu uri kuti kanzuru inofanira kunge ichiteerawo mutemo wemaguta?
Mutemo wemaguta ndo watinoteerera kusvika patinosvika pastage iyo yaya yekuti chakuzonovharira mumvura. Saka mutemo wese kanzuru tinenge takateerera. Asi chatirikubidza ndechekuti mutemo wavo wezvavada kuti mwana tizoita tiri kutiti sekanzuri ngatipuweliwei sebhodhi ine mitemo yaro tinoteedzera mitemo yedu kusvika tasvika pakutora mumatare atinenge takatora saiwa yayo.
Saka mati masvitsa here kumatare tsamba kana magwaro enyu ekupikisa mutongo uyu?
Magwaro edu ekupikisa mutongo uyu takatopedza kuita mabasa edu kuti tichisvika kudare kuti dare ringe richiona maargumenti edu seguta kuti zviri kutaurwa nedare repasi handizvo zvatinovirana nazvo. Dare repamusoro ringe richitipawo mamwe maonero.
Tinoona kuti pasi pebumbiro remutemo mvura ikodzero yemunhu, hamuna here dzimwe nzira dzekuti munge muchitevera nadzo zvikwereke zvenyu pane kuvharira vanhu mvura?
Mvura ikodzero yemunhu asi ikodzero inofanirwa kunge ichibhadharwa neanoishandisa yachona. Kutotyora kodzero yevanenge vakabhadhara mvura kuti umwe munhu angowana mvura mahara, kuti ivavo vanenge vakabhadhara mvura vada kubhadharira umwe munhu vakazvibhadharira ivo kuti vange vachiwana mvura. Saka ikodzero dzavo futi kuti munhu wese ange achibhadhara.
Saka pamuri kumirira kuti dare repamusorosoro rizonzwa nyaya yenyu, muri kuteera here mutongo uyu pari zvino? Muri kuumira here kubhadhara vanhu mvura?
Kana tatoita appeal inoita set aside mutongo wakaitwa takatoita mbasari isi atofuna ngechitaku.
Mutauriri wekanzuri yeguta la Harare wa Michael Chideme vari parunare mu Harare ne Studio 7. Yashika nguwe ya kutitienda kuna Mavlas Msanganya uye we Studio 7 kutitinzwe zvirikutaurwa urwa neva tsigiri we Studio 7 pa Facebook.
Panyaya ye kukosha kwa kaita kuendesa vanasikana nemadzimai kuzvikoro zvepamusoro. Tombonzwa zvirikutaurwa nevatereri vedu vepano pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Inini ndinonzwile Queen Makawa. Ndevele, ndinogara kumaupra mna uzorozi. Chakanakira kuendesa mwana wemusikana chikoro. Anoitawo chiremerera. Kana dai toti anozvimiririra semudzimai. Haazomiririri kutarisira chete kuti baba vakadai. Nomupawo chiremerera pane vamwe. Uye mwana anenge achiziya zvaanenge achiita. Haasi mwana anomirira kuitwa sechirei. Chinodhonzwa. Kunzi iwewe itaizvi. Mwana anenge achiziya. Zvaanoda muupenyu hwake. Saka ndoona zvirizvo zvakanyanya kukoshesa kuendesa mwana kuchikoro. Ndinodzosawo kudzinirwa kwemudzimai nemunhu wechirume. Nekuti kana une chikoro chako unenge uchiziyawo zvaunoda muupenyu hwako. Saka hauzonyanyi kutsvikirirwa zvakanyanyisa nekuti unenge une iziwo mumba uchitaurawo zvaunoda. Not kuti mumba chete even kwaunenge uri. Saka izvozvo ndozvona zvakakosha chaizvo kuti tiendese vana kuchikoro. Uye nini nevana vasikana vaviri nemukomana mumwe chete.
Ndinonzi Esther Vaza, ndinogara kukadoma muNdorongezi. Kuendesa mwana kuchikoro mwanasikana zvakangokosherwa kuti nyangwe akaroorwawo nemurume aine dzidzo mukati nepfungwa dzake anowanikwa nekugona kuvaka imba yake nekuitawo mabasa emaoko nekuwiriranawo nemamwe madzimai munharaunda maanenge agere. Ndoda hangu kukwazisa mai vangu vari kuno nehanzvadzi yangu iri kulandani anonzi Clifford Nyenwa namai guru vangu vari kuno zvekukwagora kumondoro nehama dzose dzinondizivawo nevari kwarusape vose baba vangu.
Panyaya yekuti amai Elizabeth Tsvangirai mudzimai wemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vaenda ivo nhasi kuchitungwiza kunopa chikafu kune vakwegura. Jerry Nkomo anoti kugona kwaamai vanoziva kuti vana vanodawo kurarama. Vanowana nevanoshaya vese kuna amai vedu. Aiwa tinokutendai vese vatsigiri vedu vepano pa VOA Facebook page yedu yeShona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, mhanyai pa Facebook motsvaga imi pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like tionesane takawanda. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tombo tarisa na uze mitambo tutanga ni kutarisa zvaitika nhasi munyaya dzenhabvu mitambo yePremier Soccer League. Islanders 0 Chicken Inn 1 Yada 3 Triangle 0 ZPC Kariba 0 Chapungu 0 Shabani Mine 4 Bant Rovers 1 Cholocho 1 Ngezi Platinum 4 Mutambo urikutambwa iko zvino Dynamos 1 Harare City 0. Munyaya yedu huru ye mitambo nhasi, murairidzi wema Warriors Norman Mapeza nhasi aburitsa chikwata chenyika icho change chiri pabasa musi wa 11/10 apo Zimbabwe ichatamba neLiberia.
Mapeza asanganisa vatambi vari kutamba mukatsolaga Premier Soccer League nevari kurura kunze kwenyika, asi hapana kana mutambi mumwe chete wechikwata chine mukurumbira cheDynamos achevedzwa pavatambi makumi maviri nevashanu vanofarira kupinda mukamba musi wa22/Chivabvu. Pamusoro pezvo murairidzi uyu haana kudana vatambi vakaita sanyasha mushekwi uyo anotamba kuChina Matthew Rusike kuTunisia pamwe naWillard Katsande muSouth Africa, asi apa mukana kuna Ovid Karuru naEric Peter avo vakapedzisira kutambira maWarriors kare kare. Vatambi vakaita saChinoka Dewere Nakota naMoenesu havamo muchikwata ichi nemhaka yekukuvara. Asi tatenda mukuruva haana kudaidzwa nekuti haasi kutamba muchikwata chake chitsva cheCape Town City muSouth Africa. Mapedza anga akamirirwa pagungano revatori venhau namaneja weMaurias vaWellington Mpandare. VaMpandare vati vari kuita hurukuro natendai darikwa uyo anotambira Burnley kuEngland kuti vaone kuti anokwanisa here kuuya kuzotambira chikwata chemaori.
Tinotenda Michael sezvo nguva iri yapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri tokusiyamina mutungamiri Nkomo achikupai nhau muriri rwesindevele.